nasirangarire zuva redu mumusha weHighfield West kuti tinge tichipenderera kupera kwegore tichitaura nyaya yeChristmas neabereki vemumusha.
Ini manga mawana mvumo here kubva kumapurisa kuti muite chiitiko chenjanasi?
Hongu takanyora tikavaka akinondosha zvakanyora kuratidza kuti vakanga vatotendera nekuti tinonotifaya chete mapurisa. Ivo ndivo vanenge vaine kodzero yekuti hazviiti kana kuti hatina kugubvira tawana tsamba yekuti hazviiti. Asi vatobvira netsamba yekuti hazviiti masikati. Isi takanyora tsamba yekuti tiri kunge tichiinda apa musi. Takanyora musi wa13. Musi wa15 tikadzoka vanyora tsamba vachiti toda kusangana nemusi wa19. Tikanonyora imwe tsamba yekugadzisa zvavanga vataura tichisevenza nemapurisa. Vakati hazvanaka chiregerai kuya 19 tichakufonerai. Havana kuzofona asi vakati tsamba yavakanyora iya yaitwa acknowledge. Saka dzati nezvi munokwanisa kuenderera mberi nezvamamu. Sezvinhu zvemumusha zvandinoita ini semember of parliament ndichiungana nevanhu vemumusha imomo. Hazvisi zvinhu zvine MDC, zvinhu zvevanhu vakare kuti chero vangava wezano, chero vangava anhanga achiuya pamabiko iwayo.
Tazobata mukuru wavo anonzi Mutetwa, anova officer commanding Harare South, anenge ari paSouth Atlantic Police. Tichimubvunza kuti ko chii, akati hamuna kuya mumeeting yemusi wa19. Tikati aiwa meeting takaita, dai wabvunza majuniors ako, anotipedza kumeeting iyoyo, takaita navo meeting. Tikapedza zvaida kutopedzwa, vakati vakinoneja, tsamba yedu yatakanyora tichigadzirisa. Saka meeting yavatotaura takaita, tikanzi bati inini ndakutomisa zvinhu zvenyu. Tikati hai, huzive here kuti tashandisa mari kutenga zvipfuwo zvatofa munyika isina magetsi yekuti hatina kwatinoisa nyama yatinayo kuzotaura yamombe nhatu panapa. Zvataa tichida kuti vanhu vange vachidya asi hatina kwekuti todzisepi. Vanhu vanga vatotanga kubika mupunga nesadza zvese zvamiswa izvozvo.
Panga pane vanhu vangani pachiitiko chenyu uyezve mazoita sei mushure mekunge mapurisa asvika?
Vanga vachangotanga kuuya asi panguva iyoyo pazosvika mapurisa panga pane vanhu vanga vaakumanuedi 2000 vanga vaungana muzororo senda vachimirira mabiko aya. Saka pauya mapurisa aya tazoba ndatanga kuita macommunication navo vakambobva vakazonotsota vaane tsamba manye kuti ivo vauya vasina kunyora tsamba yekuti tirambidza.
Zvamira zvakadaro muchaita sei nechikafu nezvimwe zvamanga magadzi vagari vemuHighfield West?
Zvinhu zvakatotomera kutaura kudai. So takangogara hatikuziva kuti todii nekuti munyika yatiri hakuna magetsi. Isu tatouraya mombe madeko anezuro tichiitira kuti tikwanise kuti tisavhiringidzwe nemagetsi tokwanisa kuti vanhu vabike nhasi vange vachifara. Asi iye zvinezvi taswera tava nayo munyika yachona yakaoma kudai kusina magetsi. Totsvaga hamanisha mari dzinogona kunge dzatibatsira kuti tiise pamavhiriji avo maybe tichengete nekuti zuva rekupemberera maHighfield West hatisi kuzorega kuriita kuti vanhu vanofanira kufara. Tiri kuita izvi zvakare musi wa1 January ndopatinenge tichiungana zvakare tichidi tichipemberera. Izvi zvimwe zvakaita sana rice nechizvava zvabikwa tatongotiwo vanhu vagovane govanewo vamwe zvimwewo zvangu kuzotorasiwawo.